kurangarira ishe Shona Translation.
Thank you, Brother Neville.
Mazita Hama Neville.
So glad to be here, Brother Neville, and the opportunity to sit in these heavenly places again in Christ Jesus.
Mufaro kuva pano Hama Neville, uye nenguva yokugara zvakare munzvimbo dziri kumusoro kudenga muna Kristo Jesu.
And numbers never did bother me. It always excites me.
Uye ushoma hwevanhu haundinetsi kazhinji zvinondifadza.
You know, I'm more home when I'm with a smaller number, because that's what I think the church is.
Amen.
Munoziva ndinova ndinonyatsosununguka kana vanhu vari vashoma, nokuti ndinofunga kuti ndizvo zviri kereke.
Yeah, I have a scripture for that, says, fear not, little flock. It's your Father's goodwill to give you the kingdom.
Hongu ndinorugwaro ipapa runoti musatya imi boka diki kuda kwababa venyu kukupai umambo.
That's the little flock I want to be numbered with at that day, the one that he said not to fear.
Uye ndiro boka diki randinoda kuverengwa naro nezuva iro raakati musatya.
And we're very happy for the privilege of coming down tonight.
Uye tinofara zvikuru nokukwanisa kuva pano usiku huno.
And I didn't come with the intention of speaking.
Andina kuuya netariro yokuparidza.
Just a few moments ago, there was someone who had come to the door.
Nguva shoma yapfuura pano munhu auya kukumba.
And while I was in study, getting some context ready for some texts that I want to use now right away in the oncoming meetings of Phoenix and Tucson and through there.
Ini ndanga ndichiverenga ndichigadzirira maridzo dzandichaparidza kumusangano uri kuuya kuPhoenix neKucson nenzvimbo dziri ikoko.
And I was just getting really fed up in the spirit, you know, the good things of God about an ultimate and a subject on ultimate.
Ndichinzwa kugutswa mumweya wangu nezvakanaka zvaMwari pamusoro pemaridzo yekuti medziso, maridzo yekuti medziso.
And my wife came and she told me that there was someone that come to see me.
Mudzimai wangu auya akandiudza kuti pane anoda kundiona.
And I didn't get it just right. And then afterwards, like, said, are you going to be down at the church tonight?
Zvino handina kuzvinzwa ipapo. Zvino mumashure ndokubva ati muchaenda kuchechi here nhasi manheru.
And I said, I think so.
Ndakati ndinofunga kudaro.
And I went on trying to keep in the spirit of what I was doing.
Ndakaenderera mberi ndichiedza kuramba ndiri mumweya wezvandanga ndichiita.
And she came back and said it was a sick man was coming to be prayed for.
Auya zvakare akati murume anorwara anga auya kuzonamatirwa.
I said, well then I'll go down to church anyhow. See, if it's pray for the sick.
Ndakati zvakanaka ndichaenda kuchechi hangu munoona ndinamatire vanorwara.
Always that's, you know, those things are, we should get to them as quick as possible when people are sick and needy.
Kazhinji ndino munoziva zvinhu zvakadai zvino tinofanira kuenda kwavari nokuchimbidzika kana vanhu vachirwara vachida batsiro.
Everyone who's been sick knows how to appreciate what it means to be healed by God's great healing power.
Vose vanhu vakamborwara vanoziva kukosha kwokupodzwa nesimba guru raMwari.
And such a wonderful thing it is. What a privilege.
Uye chinhu chinokosha sei mukana wakadini.
Now, next coming Sunday, if the Lord is willing, Brother Neville and none of them has anything special.
Zvino svondo inouya kana Mwari atendera, Hama Neville na vamwe vose vasina zvavangava nazvo.
I thought next Sunday morning I bring my Christmas message to the people.
Ndanga ndichifunga kuti mangwana nomusi wesvondo uyu ndingaparidza maridzo yekrisimisi kuvanhu.
Because letting some of them come from far away, you know, and like Georgia and different places.
Nokuti kuvarega vamwe vavo vanobva kure chaizvo munoziva sokuGeorgia nedzimwe nzvimbo dzakadaro.
Let them get back in time to do their Christmas shopping and things.
Nokudaro zvichabatsira kuti vadzokere paine nguva yokutenga zvinhu zvavo zvekrisimisi nezvimwe zvakadaro.
And Billy just came out and told me, said, my sister Dolores, next Sunday evening, just before service has some kind of gifts for the kids.
Bill auya akandiudza kuti adzanzi hangu Dolores vane zvipo zvidiki zvokupa vana musi wesvondo manheru tisati tatanga.
A little program here, they're going to, you know, a little Christmas play that they want to put on before the services start.
Vane chirongwa chomutambo wekisimisi wavachaita tisati tatanga.
And I said, well, that'll be in the Sunday evening, won't it?
Ndakati handiti zvinozoitwa musi wesvondo manheru handizvo here?
I said, yes.
Akati hongu.
I said, that won't interfere a bit, then.
Ini ndikati hapana chazvinokanganisa.
See, next Tuesday is Christmas Eve. Then our next Tuesday week is Christmas.
Yes.
Zvinoonai kuti musi wechipiri chinotevera izuva rinotevera yekisimisi zvino, kana kuti chipiri chinotevera kwapera vhiki ndiyo kisimisi.
So, that would press the people, you see, and then have to go back home on Christmas Eve and on Monday.
Zvino zvingamanikidza vanhu, muri kuona, vanozodzokera kumisha yavo manheru anoteverwa nezuva rekisimisi. Uye nomuvuro.
So I thought that two weeks is right.
Zvino ndafunga kuti ndi hongu pachine mavhiki maviri ndizvozvo, vhiki mbiri ndidzodzo.
So I thought maybe I'd come tonight and let the people know if the Lord is willing and Brother Neville has nothing special.
Zvino ndafunga kuti ndiuye manera ano kuti ndizivise vanhu kuti kana Ishe atendera uye hama Neville vasina chavanoda kutaura.
I usually like to give my Christmas message to the church and my Easter message and whatever the Lord puts up on my heart to give.
Ndinowanzoda kupa marizo yangu yekisimisi kukereke uye Easter neicho chose chinenge chaiswa pamoyo pangu naShe.
And next Sunday, the Lord willing, next Sunday morning, I give.
Zvinovhiki inouya nesvondo kana Mwari atendera svondo mangwanani ndichapa.
And the reason I take it up a morning instead of an evening, for the people that come from far away, they have the afternoon to travel so they can get home, you see.
Uye chikonzero chandinodira mangwanani panzvimbo yamanheru ndechekuti vaya vanobva kure vanokwanisa kufamba masikati kuti vasvike kudzimba dzavo maona.
I would rather have it at night. I think the evening is much better.
Ndingada zvangu kuti ndiparidze manheru. Ndinofunga kuti manheru ari nane.
I like the evening service. When the sun goes down, something other.
Ndinofarira kuungana kwamanheru mukudoka kwezuva nguva dzakadaro.
Was God in the Garden of Eden to Adam would come up in the cool evening and talk to Adam.
Mwari mubindu reEden auya kuna Adam munguva dzamanheru achitaura naye, muri kuona.
And I like the evening service.
Ndinofarira kunamata kwemanheru.
But in a way the circumstances are here that it would be better that I had it of a morning. And so the people can get away.
Asima mira akaita zvinhu pano, zviri nane ndikaparidza mangwanani kuti vanhu vazokwanisa kufamba.
And I'm grateful that the tabernacle is being extended out here into the next place, out past this year, having some more room added to it.
Ndinofara kuti tabernacle iri kupamidzirwa ichipfuura patiri pano, kubatanidza nedzimba dziri mberi idzo kuti vawedzere nzvimbo pane iripo.
After all the stewing and fussing, finally, we got it in now.
Mushure moku kawara nokunetsana nokupokupedzisira takaiwana zvakadaro.
You know, old Brother Bosworth used to have a sense of humor, said, the baby that cries the loudest gets the most attention.
Munoziva hama Bosworth vaimbotaura zvinosekesa vachiti, mwana anochema zvakanyanya ndiye anoitirwa.
That's kind of a whole lot. You know, and so I think it pays us to cry a little bit, don't you think so?
Zvino ndinofunga ndizvo zvazviri kazhinji. Ndinofunga zvinobatsira kumbochema zvishoma. Hamufungi kudaro?
So I want to comment Brother Anthony and his associates here for that lovely music.
Zvino ndinoda kutenda hama Anthony nevamwe vavo nokiimba kwakanaka kwavaita.
I just walked in and heard that.
Ndazvinzwa pandapinda muno.
And you know them instruments as trumpets?
Uye munoziva zviridzwa zvavo ihwamanda?
I've wanted one of my children, at least one of them, to play a trumpet and then blowing instruments.
Ndanga ndichida kuti mumwe wevana vangu mumwe chete zvake adzidze kuridza hwamanda. Ndi ivo vachiridza hwamanda.
Becky started on the piano, but she's that little teenage something, you know, that she wants to give it up now.
Becky yakatanga kudzidza piano asi zvino ari muzera riya re teenage munoziva zvazviri ava kuda kurega.
And she started, teacher said they'd have to start on popular music.
Uye akatanga mudzidzisi wake akavava kuzotangisa kuridza dzimbo dzepop.
Now, I don't mean, you know what I mean, overtures and so forth of classic music in order to get the religious music to it.
Kwete zvino handirevi, munoziva zvandinoreva zvidzidzo zvokutangisa nezvakadaro kuti vakukwanisa kuimba dzokunamata.
When she gets up to her high grades in that, then she thinks, well, I'll just quit.
Kana ava mukirasi dziri pamusoro zvishoma muzvidzidzo izvi anoti ndinobva ndarega.
And kids are a problem.
Zvino ndi vana vanonetsa.
And anyhow, it has to be a calling of God to begin with.
Amen.
Uye zvisinei kunofanira kunge kuri kudana kwaMwari tangisa kwacho.
I believe her sister Sarah back there is going to beat her anyhow. I never had a lesson.
Ndinotenda kuti munin'ina wake Sera ari kumashure uko achamukunda asi haana kumbozvidzidzira.
So then the calling of God is better when it's gifted like that.
Zvino kudana kwaMwari kuri nane kana chiri chipo saizvozvo.
But I like a trumpet.
Asi ndinoda wamanda.
I remember that when they dedicated this tabernacle at the corner, the trumpets rang for a half a day out here.
Ndinorangarira patakaisa tabernacle ino kuna Mwari kukona uko wamanda dzakarira kwe half yezuva dzairira.
Down at the cross where my Savior died, down there for pardon for sin I cried, there to my heart was the blood applied when I was dropping in my context into the cornerstone.
Wafa ponesi pachinjikano, ndini mutadzi ndafirwa naye, ndinosukwa neropa rake, ndakawana ushe, pandaisa gwaro paibwe rapakona.
I remember one night at Trinity Methodist Church, an old Dr. Morrison.
Uye ndinorangarira zvakare umwe usiku ku Trinity Methodist Church apo Dr. Morrison.
Many of you people that lived back in my days remember Dr. Morrison, an old sainted man.
Vazhinji venyu vezera rangu munorangarira Dr. Morrison, murume aiva mutsvene.
Asbury lost one of the greatest men since Asbury when they lost Dr. Morrison at his age, a godly old man.
Osbury akarasikirwa nomurume anokosha pavakarasikirwa na Dr. Morrison, munhu waMwari.
And I always loved to hear him preach.
Ndaifarira kunzwa achiparidza.
And I went over to hear him over to Trinity Methodist Church there.
Ndakaenda kundovanzwa ku Trinity Methodist.
And that night, two boys stepped out in a little balcony just as a wife and I were walking up.
Usiki woho vakomana vaviri vakasimuka mberi apo ini nomudzimai wangu takapinda.
And they were holding their trumpets in the air like that, and those instruments there, and they played that down at the cross where my Savior died.
Vakanga vakasimudza wamanda dzavo mudenga uye nezviridzwa izvozvo vakaridza zvakare wafa muponesi pachinjikano.
That big cross up on top revolving around.
Paiva nomuchinjikwa waiva apo mukuru uchitenderera.
I just stood on the street and lifted up my hands. Just began to praise him. God, right out, I couldn't help it.
Ndakamira mugwagwa ndakateerera maoko anga ari mudenga ndokutangisa kurumbidza Mwari. Hapana zvandaikwanisa kuita.
There's some kind of an emotion within a born-again Christian.
Amen.
When it pulsates or something has to happen. That's all there is to it.
Pane kumwe kufashaira mukati momukristu akaberekwa patsva kana akadeneka. Pane chinoitika chete. Ndizvo zviripo.
There's nothing like an old-time Christian.
Hallelujah.
Hapana chinofanana nokusangana kwomukristo naMwari.
Wouldn't take nothing for it. They, in my experience, wouldn't swap it for no riches of the world, the whole world and all, the solar system and all, or what Jesus has taught me of himself.
Hapana chingatora nzvimbo yacho zvakaitika kwandiri. Handingarashikirwi nazvo kuti ndiwane pfuma yenyika. Nyika yose kunyangwe denga rose nenyeredzi nazvose hazvitori nzvimbo yeizvo Jesu akandidzidzisa nezvake.
There's a certain man that sits with us. Every time I look back, my heart jumps.
Pane mumwe murume watinopinda naye nguva yose yandinotarira mumashure hana yangu inorova.
It's a man I see him taking communion. Well, the other night walks on a crutch.
Uyu murume wandakaona achitora chirairo umwe usiku anofamba nomudonzo.
Did anybody ever tell you look like Oral Roberts?
Hana akambokutaurirai here kuti munoratidzika sa Oral Roberts?
I tell you every time how many of you have seen Oral Roberts, nearly all of you. He don't look like Oral Roberts.
Ndinokuudzai nguva yose ya vangani, mose ndinofunga makamboona Oral Roberts. Vanoratidzika sa Oral Roberts.
I just have to look back.
Zvangoitika kuti nditarise kumashure.
And I think he's a little bigger man than Oral is. But just the look the way he combs his hair and his forehead and his features and always kind of a dignified looking person sitting like Oral.
Asi ukatarisa makamira aneta bvudzi nehuma yavo nechimiro chavo vachiratidzika kuva munhu akadzikama namagariro avo saOral.
And so I always think Brother Oral looks just something like him.
Ndinongo garofunga kuti ihama Oral herei vakafanana zvakanyanya.
Brother Oral starting some kind of a Bible school out there now, I believe, or something I heard about the other day.
Hama Oral vava kutangisa chikoro cheBible zvino ndinotenda ndizvo kana zvakadaro ndakanzwa nezvazvo nerimwe zuva.
University, yes.
Chi University Hong.
Brother Carl Williams is one of his ultimates on it of some sort. I don't know just what it is now.
Hama Carl Williams mumwe vakuru vakuru vacho handinyatsozivi kuti chii pari zvino.
Now remember Sunday, the Lord willing, we'll start. I have the Easter, the Christmas message.
Zvinorangarira musi wesvondo kana Mwari atendera ndichatanga ndine mharidzo yeEaster kana kuti yeChristmas.
And then I'm grateful about the tabernacle being started.
Zvino ndinofara kuti tabernacle yatangiswa kuvakwa.
And then I hope that this will be not only an addition to number, but it will be the addition to grace that God will grant our church,
Amen.
our congregation that we have assembled together.
Uye ndinovimba kuti hakusi kupamidzirwa chete kwevanhu asi kuti kupamidzirwa kwenyasha Mwari dzano pakukereke yedu kusangano redu. Kwete sangana, si ungano ya ungana pamwe.
We love it.
Tinozi dai zozi.
And I'd just like to say this. I'm not going to take much time.
Ndinoda kutaura izvi. Handisi kuzotora nguva refu.
But I have many things I ought to say, but it will take too much time.
Asi ndine zvinhu zvizhinji zvandinoda kutaura, asi handichazvitauri nokuti ndingatora nguva refu.
But I'd like to say this. It's something that I cannot say.
Ndinoda kutaura kuti chinhu chandisingakwanisi kutsanangura.
There's things everyone understands that you know, and it's in the name of the Lord, yet you cannot say it.
Pane zvinhu munhu mose muri kunzwisisa zvandinoziva uye zviri muzita raIshe asi handikwanisi kuzvitaura.
See, you've got to keep it to yourself, see?
Murikuona, ndakafanira kuzvichengeta mumoyo. Murikuona.
But a certain event that's moving up and has been for some time, that's fixing to take place.
Pane chiri kuswedera, chava nenguva yakati rebei, chava kuda kuitika.
That I have been alarmed at watching the Holy Spirit move among the people to that spot. And them knowing not one earthly thing, but see the Holy Spirit moving to that.
So kuti ndakashamiswa kuona mweya mutsvene uchifamba pakati pavanhu uchiswedera pachinhu ichocho. Asi ivo vasina kana chinhu chavanoziva, munoona. Asi kuona mweya mutsvene uchiswedera ipapo.
I'll reveal it to the Lord willing some convenient time.
Ndichakuudzai kana Mwari atendera panguva yakafanira.
Now, remember, that shows God among them.
Zvino rangarirai izvozvi zvinoratidza Mwari pakati pavo.
As someone, I believe, Brother, yes, said a while ago, Brother Neville, said that God, not accounting our disorder among us, our misbehaving in his sight.
Sezvataurwa nguva pfupi yapfuura ndinotenda ihama hongu ihama Neville vati Mwari asingatarisi kunyongano iri pakati pedu kana kusazvibata kwedu maziso ake.
At the seer that went to look upon Israel and could see it with the natural eye, how unorderly it was.
So mprofita akaenda kundotarisa Israel, akaiona na maso yenyama, nyongano yao, kukanganisa kwao, kwa kaipa kodzero yokuti watukwe.
How that they had did wrong, and they should be cursed. But what the bishop failed to see was that smitten rock,
Amen.
That brass serpent, see, Amen. Making atonement.
Asim bishop chakataza kuona idombo rakarovga, nenyoka yendarira, murikuona, zvaiita yananisho.
So you see, when Balaam looked upon Israel, he saw a reason to curse them, see?
Yeah.
Apo Balaam akatarisa Israel, akaona chikonzero chokuituka, maona.
But when God looked upon them, he saw the atonement.
Asimari pai watarisa, aiona yananisho.
He said, you're like a unicorn.
Akati wakafanana nenyati. Amen.
Who will put anything in your way?
Ndiani angaisa chinhu munzira yako?
How godly, how righteous are thy teeth.
Matende ako akanaka sei, uye akarurama sei.
That's the way God saw him. See?
Ndiyo nzira Mwari aiona nayo, murikuona.
Not the way man saw them.
Kwete maonere awaitwa na vanhu.
Not the way the great dignitaries saw them.
Kwete maonero awanokudzwa.
But the way he saw them.
Asi maonero aivaita.
Oh God, let that be my portion.
Zvino Mwari ngauve mugove wangu iwoyu.
Let that be my portion. For I have nothing within myself that I could claim.
Ngauve mugove wangu nokuti hapana chiri mandiri chandingati ndechangu.
Nothing in my hands I bring. Just simply to thy cross I cling.
Hapana chandi nacho mumaoko angu. Ndichavimba nomuchinjikwa woga.
See, that's all we have.
Murikuona, ndizvo bedzi zvatinazvo.
Well, this is prayer meeting night, or not prayer meeting night, but this is kind of an evangelistic group here.
Zvino manerano ndomunamato, kwete manero munamato, asi boka riri pano rinenge reevangeri.
We like this place the word.
Tinoda kutora shoko.
And maybe I'd like to speak to you tonight for a few minutes.
Uye ndingada kutaura kwamuri kwengu adiki usiku huno.
Many of you that would like to turn in the scripture.
Vazhinji venyu vangada kuvhura magwaro.
Well, do you know the strange thing that opened just exactly to the text that I was going to read? Listen. Strange.
Zvino munozive chinoshamisa chacho. Pangozaruka ipapo chaipo parugwaro wandanga ndichida kuverenga hongu zvinoshamisa.
Yes, 1 Corinthians, the 11th chapter.
Ndivakorinde yokutanga chitsauko 11.
And notes that I had wrote down here somewhere in here that I was thinking of, if I can find it just now. On 1 Corinthians, the 11th chapter.
Nezvimwe zvandanyora pasi zviri imomu zvandanga ndichifunga. Dai ndikapawana yezvino muna Korinde yekutanga chitsauko chegumi neimwe ndapawana hongu.
Right, here it is.
Amen.
Yes, sir.
Great.
Now, before we approach the word, let's approach the author. See, who is the word?
Zvino tisati tasvika pashoko, ngatiswederei kumunyori waro anova shoko.
That we might ask for mercy and for his blessings while we study him who is the word.
Kuti tikumbire nyasha namaropafadzo ake patinenge tichidzidza nezvake iye shoko.
Let us pray.
Gatinamatei.
O Lord God, full of grace and mercy.
Aiwa Ishe Mwari muzere nenyasha netsitsi.
Who has been willing through the age after man had sinned and put that great chasm between him and thee.
Imi maidi samuzizarwa zose apomunu akataza akaisa mukahamukuru pagati pake nemi.
One that he could not cross back by himself.
Mukahawa akanga asinga kwanisi kuyambuka ari oga.
He was absolutely, totally lost without a way back.
Wakanga arashika asisina nzira yekudzoka nayo.
But the God full of all grace was willing to take a substitute in his place and brought him back.
Asi marive vazere nenyasha vakabvuma kugamuchira chipiriso panzimbo yomutadzi mukamudzosa.
That has thrilled the hearts of all that ever known of thee, Lord.
Izvi zvakafadza moyo yavo vose vakakuziva Ishe.
How that in thy great love and grace you took a substitute.
Kuti murudo rwenyu rukuru nenyasha dzenyu makagamuchira chipiriso chinomiririra.
And as we have just got through expressing it,
uye sezvatabva kuchitaura,
Lord, it's on that substitute that we rely on tonight.
Ishe ndipo patariro yedu pachipiriso ichocho usiku huno.
That one who died instead of us sinners.
Kuti mumwe wakafa panzvimbo yedu isu vatadzi.
That righteous one who was taken up on him our unrighteousness.
Iye wakarurama wakatakura kusarurama kwedu.
It is in him that we trust.
Maari ndimo matinoisa tariro yedu.
Now we solemnly come to his word with bowed hearts and heads in reverence and in respect and in gratefulness.
Zvino nokuremekedza tinouya pashoko rake takakotamisa musoro nemwoyo yedu nekuremekedza nokukudza uye nekutenda.
And asking that you will send to us tonight grace by the Holy Spirit.
Uye tichikumbira kuti mutitumirewo manherano nyasha zvichiitwa nomweya mutsvene.
And will give us the bread of life that we need to sustain us.
Mugotipa chingwa choupenyu chatinoda kuti tirarame.
You know exactly what we have need of.
Imi munoziva zvatinofanira kuva nazvo.
And we know that thou hast promised that if we would ask, we shall receive.
Uye tinoziva kuti makati vimbisa kuti kana tikakumbira tinopiwa.
We would remember tonight, Lord, all those that we know that sick and needy, that the grace of God will be given to them in great abundance.
Tinoda kurangarira usiku huno Ishe vose vatinoziva vanorwara vanonetseka kuti nyasha dzaMwari dziwanzwe kwavari zvikuru.
And Father, we pray for those who have fallen away that this coming on holiday will bring remembrance to their heart that from where they once was and have fallen to the outward space of your fellowship.
Uye Baba tinokumbirawo avo vakadzokera shure kuti zororo iri riri kuuya iunze ndangariro kumwoyo yavo kurangarira pavakatsauka uye kuti vakawira uko kwavasingakwanisi kuyanana nemi.
God, we pray that they'll return. Grant it, Lord.
Mari tinonamata kuti vadzoke. Itaishe.
Return to the congregation, to the assembly of the firstborn.
Vadzoke kuungano, kuungano ya matangwe.
Return back to where there is grace and mercy and love and kindness and healing of our souls, our minds, and our bodies.
Vadzoke zvakare kune nyasha netsitsi norudo nokunaka nokurapwa kwomwoyo ndangariro nemiviri yedu.
Grant it, Lord.
Itaishe.
Bless the word tonight.
Ropafadzai shoko manherano.
Strengthen us all and give us of thy blessings as we ask it in Jesus' name. Amen.
Tisimbisei tose uye mutipe maropafadza enyu sezvatinokumbira muzita raJesu. Amen.
Now, for just a few moments, I'd like to call your attentions to 1 Corinthians 11th chapter, 23rd, 24th, and 25th verse.
Zvino kweka nguva kashoma ndinoda kuti mutarise pavakorinde vokutanga chitsauko 11, ndima 23, 24, ne 25.
For I have received of the Lord that which I also delivered unto you.
Nokuti ini ndakagamuchira kuna She icho chandakakupaiwo.
That the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread.
Kuti Ishe Jesu no usiku hwakapandukirwa wakatora chingwa.
And when he had gave thanks, he broke it and said, take and eat.
Akati avonga, akachimedura, akati torai mudye.
This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me.
Ichi ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi. Itaizvi muchindirangarira.
After the same manner also he took the cup, and when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood.
Saizvozvo akati apedza kurayira akatora mukombe akati, Mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu.
This do you as oft as you drink it in remembrance of me.
Itai izvi nguva dzose kana muchinwa muchindirangarira.
If I should call this just a little text that I like to refer to would be this, remembering the Lord.
Kana ndikada kupa musoro kumharidzo iyi inganzi kurangarira Ishe.
It sounds like a night that or a message that should have been preached on last Sunday in the Lord's Supper.
Zvinoita sousiku kana kuti mharidzo yakafanira kunge yakaparidzwa svondo yakapfuura pachirayiro chashe.
But I want to approach it just in a little different angle for a few minutes while we collect our thinkings together and in worship of the Lord.
Asi ndinoda kutarisa rugwaro urwu neimwe nzira kwenguva shomanana. Apo tiri kuisa pfungwa dzedu pamwe chete mukushumira Ishe.
We could, of course, begin with the Lord's table because that is a good place where we all remember.
Tinokwanisa hedu kutangisira patafura yashe nokuti pakanaka nokuti tinoparangarira tose.
Remembering the Lord at his table, which really the text refers to that.
Kurangarira Ishe patafura yake zvinova ndizvo zvinotaurwa pataverenga.
But that's Paul said that we are to take the cup and to drink the blood and to eat the kosher bread in remembrance, to remember what he did for us.
Asi Pauro akati takafanira kutora mukombe tonwa ropa nokudya chingwa chekosha tichimurangarira kurangarira zvakatiitira.
And as you do it, you don't want to make it just a common everyday thing. You want to really come remembering the Lord.
Uye muchiita izvi hamufaniri kuita musina hanya sechinhu chamajaira kuita mazuva ose. Munoda kuti muuye muchirangarira Ishe. Murikuona?
Remember that it was His grace and His mercy, and that alone, that gives you the only hope that you have.
Rangarira ikuti dzaiva nyasha dzake netsitsi dzake izvozvo zvoga pasina zvimwe ndizvo zvinokupa tariro bedzi yaunayo.
No matter what you would ever do, there is nothing, nowhere that can anyways come near what Christ did for you.
Hazvina mhosva kuti ungazoitei, hapana chimwe chinhu kupi zvako chingaenzaniswa nezvawakaitirwa naKristu.
I have had a sad experience this week, and yet a glorious one, I could call it.
Ndakava nokusuwa nezvakaitika svondo rino, asi zvinonyaradza chaizvo ndingadaro.
I buried a brother that once sat with us here.
Ndakaviga imwe hama yaimbogara nesu muno.
And many of you know the occasion. It was our gracious brother Rogers, Busty Rogers as we called him, Everett.
Vazhinji venyu munoziva zvandiri kutaura. Ihama yedu yaiva izere nenyasha kwazvo hama Rogers, Busty Rogers, sokudana kwataivaita Everett.
And brother Banks Wood here and brother Stoffman. We went together to the funeral service.
Zvino ini nehama Bankswood nehama Southman takaenda kurufu rwacho.
And I took a ride in the snow out to the old place where I had first buried him.
Uye ndakadhiraivha nomuchando kuenda kunzvimbo yandakavabhabhatidza makore makumi maviri namashanu akapfuura.
About 25 years ago, that time when I buried him, it was in muddy water.
Panguva iyo yandakavabhabhatidza muzita raIshe Jesu Kristu yaiva mvura yaiva namadhaka.
In the name of the Lord Jesus Christ. As we passed over the old familiar bridge there at Totten's Ford,
pataipfuura napabhiriji ratanga tajaira reTotten Ford,
I was speaking to my brethren and said,
Ndaitaura nehama dzangu ndichiti.
One day when a certain denominational minister had a big tent there.
Rimwe zuva mumwe muparidzi wedenomination akadzika tende rake guru ikoko.
He said, that little ratty down there at the Baptist church that baptizing the people in the name of Jesus Christ.
Akati pane murume apfuurira mwero kuchechi yeBaptist uko ari kubhabhatidza vanhu muzita raJesu Kristu.
He said, if any person that even was baptized in such a way would not even be welcome under my tent.
Akati munhu wose akabhabhatidzwa nenzira iyoyo haagamuchirwi kupinda mutende yangu.
And at that time there happened to be some sitting there that had been baptized in the name of the Lord Jesus. And that was Brother George Wright and his family.
Zvakaitika kuti vari kutaura kudaro paiva navamwe vakanga vakagara imomo, vakanga vabhabhatidzwa muzita raIshe Jesu. Avo vaiva hama George Wright nemhuri yavo.
They just, only thing they could do was not go back.
Vakango chinhubedzi chavakaita kurega kudzokera zvekare.
So that day at the Ford, oh, he just left his meeting and had come down to kindly watch on, and his congregation was standing there. And
zvino musi iwoyo pazambuka apa vakambosiya musangano wavo vakauya kuti vazomboona zvaiitika, uye ungano yavo yaivapo navo vakamira ipapo.
I got up to the place and it had been a rain up the hills up there in the muddy fields that washed in its little tributaries that got the Blue River very muddy.
Zvino ndakaenda panzvimbo yacho uko kwakanga kwanaya kumakoma aiva nechokumusoro. Zvino minda yakanga yakukurwa, nzizi dzose dzaidira murwizi runonzi Blue dzakaita kuti mvura yacho ivhunduke.
I walked out into the water around waist deep.
Ndakapinda mumvura kusvika muchiuno.
And that one of the trustees or deacons rather handed me of the Bible.
Mumwe wamatrustee kana kuti madikoni wakanditambidza Bible.
And I read where Peter said on the day of Pentecost, repent every one of you, and to be baptized in the name of Jesus Christ for remission of sin. You shall receive the gift of the Holy Ghost.
Ndikaverenga apo Petro akataura musi wePentecost achiti, tendeukai mumwe nomumwe wenyu mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu kuti muregererwe zvivi zvenyu, uye muchagamuchira chipikirwa chomweya mutsvene.
But that day that Georgie Carter was laying there trying to raise her hands, only weighing about 60-something pounds.
Ndiro zuva iro Georgie Carter aedza kusumudza maoko ake arere ipapo achirema mapaundi angaita makumi matanhatu bedzi.
Been 9 years and 8 months in the bed without moving.
Akanga apedza makore mapfumbamwe nemwedzi misere asingamuki pamubhedha, asingafambi.
And her people, the church that she belonged to, had said if anybody even come to my meeting to be excommunicated from their fellowship at the church.
Zvino vanhu vake kukereke kwaaipinda vakanga vati ani naani aizouya kumisangano wangu aizodzingwa kukereke kwavo.
And so it was that same evening that she was instantly healed.
Zvino ndiwo manheru mamwe chete akanga aporeswa pakarepo.
And then she wanted to be baptized like the little nail girl that was up there. I saw a vision, and you know the story, her hands and legs drawn up.
Uye waida kubhabhatidzwa kufanana nomusikana wokwaNeil uya wandakanga ndaona muchiratidzo. Munoziva nyaya yacho yose, maoko namakumbo ake zvose zvakapetana.
When in the vision the power of the Spirit laid hands up on her, there she come out and was healed.
Ndikapinda muchiratidzo nesimba romweya mutsvene ndokiisa maoko pamusoro pake akabva aporeswa.
And so she had belonged to the same, well, it was a Methodist church.
Zvino vaipinda chechi imwe chete, zvino yaiva chechi yeMethodist.
The Methodist minister, Brother Smith, was one standing on the bank with his congregation.
Muparidzi weMethodist, Hama Smith, ndiwo akanga vakamira pamahombekombe neungano yavo.
And I started to baptizing in the Bible, Christian baptism.
Zvino ndakatanga kubhabhatidza nenzira yeBhaibheri, rubhabhatidzo rwechiKristu.
And about the time I'd baptized 5 or 6 people, all of a sudden the lions and fowl broke up there on the hill.
Uye pandakanga ndabhabhatidza vanhu vashanu kana vatanhatu, takazongoerekana pava nomutsetse pachikomo ipapo.
Here come that Methodist bunch right down with their good clothes on to be baptized in the name of the Lord Jesus.
Vaya vechi Methodist ndokutanga wokuuya kuzobhabhatidzwa nembatya dzavo dzakanaka muzita raIshe Jesu.
And one by one, ladies in their pretty silken summer garments walking out through that mud.
Vaiteverana mumwe kumashure kwomumwe madzimai nembatya dzavo dzesiriki dzinopfekwa nguva yokupisa vachipinda mumvura iya yakavhunduka.
Wiping the face with tears and lipstick washing off, coming out to make confession and to be baptized.
Vachipukuta misodzi uye lipstick ichigezeka nemvura vachiuya kuzozo reurura nokuzobhabhatidzwa.
And along with that bunch, a strong, wide-shouldered, kind of a GI hair cut, wide face, dirty-looking man walked out there with his pretty blue serge suit on.
Paboka raiuya iri paiva nomurume akasimba aiva namapipito akafara akagerwa pagi aine kumeso kwakafara. Murume airatidzika kusimba akauya nesuti yake yakanaka ruvara iri yebruu.
He said, I too have made my decision.
Akati iniwo ndaiita sarudzo yangu.
That was Busty Rogers. Without anybody telling him anything.
Aiva Busty Rogers. Hapana akanga amuudza chinhu.
There I buried him in the name of the Lord Jesus Christ upon his confession.
Ipapo pakupupura kwake ndakamunyika muzita raIshe Jesu Kristu.
Last week I placed him under the sod at Milltown.
Zvino vhiki yapera ndakamuviga muguva kuMilltown.
And I spoke on the sermon of the perfectness of the resurrection.
Ndakaparidza pamusoro pokukwana kwokumuka kwavakafa.
I have been a missionary and seen the different gods and their philosophers.
Pakufamba kwangu somumissionary ndichiona vamwari vakasiyana siyana nemifungo yakasiyana siyana.
And that's all any of it is outside of Christianity. It's only a philosophy.
Uye kunze kwechikristo zvimwe zvose izvi ipfungwa bedzi.
How did they believe this, that, the other?
Matendere avo ichi neicho neicho.
But the great creator.
Amen.
Who made the creation.
Asi musiki mukuru akaita zvisikwa.
There has to be a creator if there is a creation.
Pane chisikwa pakafanira kuva nomusiki.
And if there is a creation, it was made by a creator.
Amen.
Uye kana paine chisikwa chinenge chakaitwa nomusiki.
And any man's work reflects himself.
Basa remunhu woga woga rinotaridza zvaari.
He's a good carpenter, does good work. He builds.
Muvezi wakanaka anoveza zvakanaka kana anovaka.
And if he's a good mechanic, he does good work.
Kana ari makanika akanaka anogadzira zvakanaka.
Your work only reflects you.
Basa rako rinoratidza zvauri.
God's creation reflects God.
Amen.
Uye zvisikwa zvaMwari zvinoratidza Mwari.
God made everything for a purpose.
Mwari wakagadzira zvinhu zvose aine chikonzero.
And everything that serves God's purpose when it dies, it has a resurrection.
Chose chose chinozadzisa kuda kwaMwari chinokumuka kana chafa.
Tell me one thing.
Ndiudze chimwe chete.
And I brought in many things like the flowers and the trees.
Uye ndakapa mienzaniso yakawanda yakadai namaruva nemiti.
And how the sun comes up of a morning, a little baby born. It's weak, it's raises.
Uye kuti zuva parinobuda mangwanani rinenge mwana achangoberekwa miseve yezuva inenge isina simba.
It's about 10 o'clock, it's a teenager.
Nenguva dza10 rinenge raita sejaya.
And at 12 o'clock, she's shining in her strength and the beauty of woman or manhood.
Nenguva dza12 masikati rinenge ropenya musimba raro kufanana norunako rwomudzimai kana murume.
And about 2 o'clock in the afternoon, it's getting about like me.
Nenguva dza2 masikati makuru rinenge rava kufanana nomurume akura.
And then about 5 o'clock in the afternoon, it's getting like grandfather. She's laying down.
Kuzoti nenguva dza5 zuva rodoka rinenge rotanga kuita sasekuru rava kunyura.
And finally her rays cools off from the earth and she dies.
Kupedzisira chiedza charo chinodzima panyika robva rafa.
Is that the end of it?
Ndiwo here magumaro?
She served God's purpose.
Rakaita kuda kwaMwari.
She raised up the botany life as she come across the earth.
Rakameresa mbeu nechiedza charo panyika.
All the plants that had been dead the year before, she raised it up.
Meeting gada yaka famu gorera kapura inorala manaro.
Is that the endeavor when she serves God's purpose?
Ndiwe erema kumaro kanarasa zisaku dakwa mari.
She rises again the next morning with a new life.
No Buddha zakare mangwana mangwana ni rine hupenyi hutsa.
Every tree does the same. Everything else, everything, moon, stars, solar system, everything promises.
Muti wose unoita zvimwe chete chose zvacho mwedzi nyeredzi zvomuchadenga zvose zvinopupura.
And if a man serves God's purpose, there is a resurrection just as sure as anything.
Zvino kana munhu akazadzisa kuda kwaMwari anova nokumutswa pasina kukadzika.
Only thing it has to do is God just waiting on time, just like he is now.
Chinhu bedzi chaunoita kuMwari ari kumirira kuti nguva ikwane, ndizvo zvaari kuita iye zvino.
The great leaves have just fallen off the tree. Falling off, rather.
Mashisha makuru akazunzika kubva pamuti akazunzika tingadaro.
Where the red, green, blue, brown, all different colors across the great breadth of the earth.
Mamwe matsuku, mamwe green, mamwe blue, mamwe mashawa, mavara akasiyana siyana ari panyika.
Where God's nature lay dead beneath it, God just planted out his bouquet.
Umo zvisikwa zvaMwari zvakafushirwa murufu, Mwari akasima maruva mazhinji.
But he knows when he plants the bouquet, there's a resurrection in spring.
Asi, anoziva paakasima maruva aya, anobukira panguva yepfumvudza.
The world has to just come around its orbit until it gets back right with the sun again. And it will rise and funeral flowers.
Nguva inofamba kusvikira zuva rasvika zvakare paraiva, zuva robva rameresa maruva aya akambenga afa.
Never say this is the end.
Rega kuti awa ndiwo magumo.
No more than the leaves brown on the tree says it's the end.
Kana muchiona mashizha otsukuruka mumuti azvirei kuti ndiwo magumo.
Only thing it has to do is for the time cycle of God to float around until the time of the coming of the Son of God.
Chinomirirwa bedzi kufamba kwenguva yaMwari kusvikira nguva yokuuya kwemwana kwamwana waMwari.
And every living creature that ever died in Christ will come forth again.
Vose vakafa muna Kristo vanomuka zvakare.
In his presence, remembering him.
Muhupo hwake tichimurangarira.
Oh, when I come to the end of my road,
oh, praise the Lord.
I want to die in his presence, remembering him. He is the resurrection and life.
Oh, kana ndasvika kumagume enzira yangu, ndinoda kufira muupo hwake, ndichimurangarira, kuti iye ndiye kumuka noupenyu.
He is that one.
Ndiye wacho.
Then as we come to the table of the Lord,
zvino patinouya patafura yashe,
the table of the Lord, as I have explained it here before, is not...
Tafura yashe sokutaura kwandamboita kumashure hakusi.
We believe what we call the communion is the taking of the bread.
Tinotenda kuti chatinoti chirairo chashe kutora chingwa.
We place the right thing in the wrong place.
Tinoisa chinhu chisiricho, tinoisa chinhu chakanaka panzvimbo isiyo.
It isn't the bread that matters. It isn't the wine that matters. That's the kosher bread and the wine.
Hachisi chingwa chine basa, haisi wine ine basa, chinongova chingwa ne kosher ne wine.
But the thing that is communion means to talk to.
Asi chaizo ndezvizvi, chirairo zvinoreva kutaurirana.
And in talking to him, remembering him.
Uye tichitaurirana naye, tichimurangarira.
I think it's the most blessed time of the service. See?
Ndinofunga kuti ndiyo nguva inonyanya kuropafadza pakuungana kwedu. Murikuona?
Every hour of our life ought to be a communion.
Nguva yose upenyu hwedu yakafanira kuva yokuyanana.
A communion with the Lord is like an oasis in a desert.
Kuwadzana naIshe kwakafanana nechitubu mukati merenje.
It's like the spring underneath the pond.
Kufanana nechitubu chetsime remvura.
The traveler coming by stops and drinks the water till he quenches his thirst.
Panosvika mufambi omira kuti anwe mvura kusvikira nyota yake yapera.
That's remembering the Lord.
Ndiko kurangarira Ishe.
Coming by the order of his table.
Tichiuya sokurayira kwake patafura yashe.
Where the passing pilgrim that sojourning here on earth with us together.
Apo mufambi ari kufamba anogara panyika pamwe chete nesu pamwe chete.
That we can come by his table and there drink of his blessings and of his grace and of his word in fellowship around his word until our thirsty souls are satisfied.
Kuti tinouya patafura yake ipapo tonwa maropafadzo ake nenyasha dzake neshoko rake tichiyanana pashoko rake kusvikira nyota yedu yapera.
And then we leave the place of worship refreshed, satisfied.
Zvino tinozobva panzvimbo yokunamatira tavandudzwa nokugutsikana.
Going out to meet the desert problems again. The problems of life's desert.
Tichienda kundosangana namatambudziko erenje roupenyu.
Yes, an oasis in the desert. Refreshing ourselves. Making ourselves when we're thirsty.
Hongu. Chisipiti murenje, chinotonoza mwoyo yedu, nokutigutsa kana tava nenyota.
It should be with every worshiper.
Ndizvo zvakafanira kuva mukristo wose.
It is with every true worshiper that they long to get together.
Ndizvo zvazviri kumunamati wose wechokwadi, anoshuva kuva pamwe nevamwe.
There's something about the fellowship.
Oh, praise the Lord.
That's divine. It's order of God. And it's holy, sacred.
Pane chimwe chinhu chiri mukuyanana kwavatsvene chiri nohumwari chinotungamirirwa naMwari kutsvene uye kunoyera.
And the righteous are thirsting for it.
Amen.
Zvino vatsvene vanonzwa nyota yazvo.
As David said that his soul thirsted after God like the heart did the water, brother.
So kutaura kwa Daviti, senondo inotakwairira hova dzemvura saizvozvo mweya wangu unotakwairira imi Mwari.
The little wounded deer that the hounds has jerked plugs from its side and it's jerked away from it.
Nondo inenge yabatwa namakava yopukunyuka yabvarurwa muviri.
And it stands painting and watching.
Inomira ichifemereka ichitarisa.
Where smelling with the sense that God give it can smell water for miles.
Inogona kuziva kune mvura nechipo chaya kapiwa naMwari inonzwa mweya wemvura iri kure chaizvo.
And it holds its little head in the air while it's a bleeding its life out.
Inosumudza musoro wayo mudenga ukuropa richibuda.
And it knows if it can ever get to that spring that it can live.
Uye inoziva kuti ikangosvika chete pachitubu inorarama.
No one's going to catch him then.
Hapana chinozokwanisa kuibata zvino.
He can ever get the water, he'll put ever a dog you can put after him.
Kana ikasvika bedzi kune mvura inosiya imbwa yose ingada kuitandanisa.
For he knows he's found the life-giving resource.
Inoziva kuti yawana chinhu chinoipa upenyu.
When the church gets to that place.
Zvino kana kereke ikasvika pachinano ichocho.
For that Christ means so much to us that we thirst to get in his presence. And with each other, it's a life-giving resource.
Chokuti Kristo anokosha zvokuti tinonzwa nyota yokuva muupo hwake uye pamwe chete navamwe ndizvo zvinopa upenyu.
No devil can ever overtake you.
Hapana dimoni ringakukunda.
Even death itself is defeated there.
Kunyangwe rufu chairwo runokundwa ipapo.
Oh, what a hope, what a place. Refresh ourselves.
Itariro yakadini, inzvimbo yakadi, patinonzwa tichifefeterwa.
And in doing so, remember, Christ was the one who made it possible for us.
Uye tichiita izvi, tinorangarira kuti Kristu ndiye akaita kuti zvikwanisike.
He was the one who did these things for us. We must remember him.
Ndiye akatiitira izvi, tinofanira kumurangarira.
For remember, once we was aliens and without God. Gentiles carried away with dumb idols.
Nokutirangarira kuti imwe nguva taiva vatorwa tisina mwari vaedeni tichinamata mufananidzo isingatauri.
But remember, Christ died not for the Jew, but for every creature of Adam's fallen race. Christ died.
Asi rangarira kuti Kristo haana kufira majuda bedzi, asi Kristo akafira vanhu vose vorudzi rwaAdam wakawa.
As we come to remember him at his spring of communion.
Patinouya kumurangarira patsime rake pachirairo chache.
It also reminds us of back in the time like Israel was in their journey.
Zvakafanira kutirangaridza nguva iya Israel ichifamba.
And they come yet in the very line of duty on their road from Egypt to their deliverance to the promised land.
Vakauya sokurayirwa kwavo munzira yavo vachibva kuEgypt vachienda kurusununguko kunyika yechipikirwa.
And in their very active duty got without water.
Vari mukufamba uku vakashaya mvura.
And it was dry and under every hill that where there should be springs there was none.
Kwose kwavaitarisa kwakanga kwakaoma. Muzvikomo zvose mavaifanira kuva nezvitubu makanga musina.
And they were perishing in the desert.
Zvino vakanga voparara murenje.
And then there appeared the rock.
Asi kwakaonekwa dombo.
That Moses smote this rock and from it came abundance of water.
Amen.
Moses raakarova mukabuda mvura zhinji mariri.
Never thirsty man, every thirsty woman, child, or even every thirsty beast could drink. Abundance of water.
Murume wose, mukadzi wose, navana nezvipfuwo zvose, zvaiva nenyota, zvaigona kunwa mvura zhinji yakawanda.
John 3:16, the golden text of the Bible says,
John 3:16, gwaro rinokosha mubhaibheri rinoti,
as God so loved the world, he gave his only begotten son, that whosoever believeth, commune, remembers him, shall not perish.
Amen.
But will have eternal life.
Nokuti Mwari wakadanyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake kwairi kuti ani nani anotenda kwaari, anotenda, anowadzana, anomurangarira, arege kufa, asave noupenyu husingaperi.
Remembering Christ was our rock that was smitten.
Amen.
To save a perishing world. A perishing Gentile, a perishing Jew, a perishing world.
Tichirangarira kuti Kristo ndiro dombo redu rakarobwa kuti aponese nyika iri kuparara, maedeni ari kuparara, majuda ari kuparara, nyika iri kuparara.
Christ gave forth his life in the abundance that everybody that hungered and thirsted, said the prophet, lo, come ye to the fountain.
Amen.
Buy me milk and honey without price.
Kristu wakapa upenyu hwake mukuzara kwaho kuti vose vane nzara nenyota sokutaura kunoita muprofita. Nai imi mose mune nyota, uyai kumvura zhinji nousine mari, uyai mutenge uchi nomukaka.
Come because it's the communion, come in remembrance of the Lord.
Uyai nokuti chirairo naShe, uyai muchirangarira Ishe.
I can think of the remembrance of the Lord again at a place of refreshment in the well called Bira Rama Roa.
Ndinofunga zvakare nokurangarira Ishe zvakare panzvimbo yokufefeterwa patsime rainzi Bera Rahori.
Which means in the Hebrew tongue, the well of him that liveth and seeth me.
Amen.
Mururimi rwechiHebheru zvinoreva kuti tsimero uyo anorarama anondiona.
Hagar misunderstood, yet in the light of duty.
Hagar haana kunzwisiswa asi aiva mukuda kwaMwari.
Misunderstood, misjudged, and was cast out with no place to go. With a perishing child, and the water was spent in the bottle.
Haana kunzwisiswa akaiti kwa zisiri hizo. Uye akadzingwa asina kokuenda. No mwana akanga awa kudakufa, uye mvura yanga ya pera mbodoro.
And the little fellow was crying.
Mwana aichema.
And only a mother's heart would know what it meant to hear that cry for water as his little tongue swelling and his lips parched and her baby weakening every minute.
Mwewa mai chete ndiwa unoziwa za sinorewa kundwa mwana achichemera mvura, rurimi rwake ruchizimba, miromo yake ya oma, iye mwana achipera simba.
Cast out right in the line of duty.
Akadzingwa kuri kuda kwa mari.
No place to go.
Asina kokuenda.
She done without herself till she squeezed the last drop over his little parching lips.
Iwa mai wake vaisanwa mvura vachiitira mwana kusvikira anwa donhwe rokupedzisira.
And then the bottle was dry and she laid it down and started on.
Bodoro risina mvura akariisa pasi ndokuenderera mberi.
And the little fellow screaming for water and he got weaker and weaker and her only child.
Zvino mwana aichemera mvura simba rake richipera zvishoma nezvishoma. We aiva mwana wake woga.
No doubt the water innocent heart would cry, oh God, what have I done? What have I done?
Pasina kupokana mumwoyo make aichema achiti, oh Mwari, konda kaitei, konda kaitei.
She couldn't stand to see the child die in her arms, so she laid him under a bush.
Ana kukwanisa kuti aone mwana wake achifira mumaoko ake. Nokudaro akamuradzika pasi pegwenzi.
And she went about a bow shot probably 100 yards or more.
Akafamba chinambwe chidiki mayadi angaita zana kana kudarika.
Seeing a little tree and she knelt down and there she began to weep.
Akapfugama pamuti akanga aona akatanga kuchema.
For she wondered why if she did what was right, why should this thing come upon her?
Zvino akashamisika kuti sei kana akaita zvakanaka ko zvauya sei pari.
Many times we think that of our sickness and affliction.
Yeah.
See?
Kazhinji tinofunga saizvozvo mukurwara nomukutambudzika kwedu muri kuona.
But maybe it's all done to show grace and mercy.
Yeah.
Asi pamwe Mwari anozvitendera kuti aratidze nyasha netsitsi dzake.
While she thought she'd heard the little faint cries as he finally faded out for water.
Zvino ari kufunga izvi akanzwa kuchema kwemwana kuchiderera zvishoma nezvishoma kusvikira zvisakunzwe pamusana pokushayikwa kwemvura.
She heard a voice speak and said, why weepest thou?
Akanzwa inzwi richiti kwaari, uri kuchemei?
What are you weeping for?
Ko uri kuchemei?
And she looked up and she saw the well bubbling up.
Akasimudza maziso ake akaona tsime remvura.
What a spring of refreshment.
Chitubui ichi chakanyaradza zvakadii.
Bah, Lama Rai, I may have that pronounced wrong. B-E-E-R-L-A-H-A-I-R-O-I.
Be, raho, pamwe ndiri kukanganisa kutaura zita racho zvakanaka. B-E-E-R-I-R-A-A-H-I-R-O-I.
Which means the well of him that liveth.
Amen.
And seeth me.
Zvinoreva kuti tsimero uyo anondiona iye asingafi.
Him that can't die. Melchizedek. El Shaddai.
Iye asingafi. Melchizedek. El Shaddai.
Him that liveth and seeth me, knowing my need. He's remembered me.
Iye anorarama, uye anondiona, anoziva zvido zvangu, andirangarira.
He remembered me as I remembered him. And I know that he liveth and he has sprung up here in the desert. This well.
Iye akandirangarira, pandakamurangarira, uye ndinoziva kuti anorarama. Akaisa tsime remvura murenje.
Oh, could we apply that in an hour's message right now of this day now?
Zvino tinokwanisa kuratidza zvimwe chete pamharidzo yatinayo muzuva ranhasi.
When the desert of the churches of the denominationals and the social gospel preachers and the fashions of the world has creeped in and has denominated it, broke up.
apo makereke awarenje ma denomination uye ne waparidzi wanoparidza kufadza uye mapekero maitire enyika apindawo nokuparadza zvichi denominate.
Then to think that there stands again tonight the well of him that liveth and seeth me.
Zvino kufunga kuti ndimire zvakare usiku huno patsime rouyo anorarama uye anondiona.
That's what remembering Christ should mean to the worshiper. Yes.
Kurangarira Kristo ndizvo zvazvinofanira kureva kumutendi wose.
Oh, she was misunderstood and was cast out.
Vakasamunzwisisa ndokubva mudzinga.
Jesus said, when he was here on the earth, I am the living water.
Amen.
I am the waters of life.
Jesu akati, ari pano panyika, ndini mvura menyu, ndini mvura youpenyu.
And I want to draw another little thought here. It comes to my mind.
Ndiri kuda kutora imwe pfungwa yauya kwandiri.
When Jesus was on trial, and for nothing else but mockery's sake, but he was sent from Pilate to Herod.
Jesu paitongwa. Asina mhosva asi vachida kumuita chiseko bedzi. Akabva kuna Pirato akaendeswa kuna Herod.
Now, Pilate didn't have to do that. And you know, as he tried to wash his hands of it.
Zvino, Pirato haaifanira kudaro. Uye munoziva akatomboedza kugeza maoko ake.
But once on your hands, you got to make your decision.
Asika nao pa maoko ako wakafanira kutora sarudzo yako.
You can't push it on somebody else.
Amen.
It's you as an individual.
Aonga zvisaidziri kuno mumwe munhu. Ndiwe iwe pachako.
But he was sent to Herod just to make a mark of him.
Asi akamuendesa kuna Herode kuti vamusekebedze.
Because he had quite a name of being a miracle worker and so forth, and he was an outcast in the church.
Nokuti aizivikanwa kwazvo somuitwa mashura nezvimwe zvakadaro uye vamachechi havaimuda.
So Pilate himself, he thought he'd just send him over to Herod. And maybe it would kind of straighten up the old grudge that had one against the other.
Zvino Pirato pachake akafunga kuti amutumisire kuna Herod. Uye kuti dzimwe nguva zvingapedza kusanzwanana kwaiva pakati pavo.
And so Jesus was taken across the streets and down through the places till he met the higher court, Herod.
Zvino Jesu akatorwa kuendeswa kudare raiva pamusoro, Herod.
And when he met Herod, Herod was presented with his only opportunity.
Paakasvika kuna Herod. Herod akava nomukana bedzi waaigona kuva nawo.
How foolish can a man be?
Ko munhu angapusa zvakadii?
If Herod would have only knew that standing before him was the fulfillment of every Hebrew prophet of the long and the first of the world, which stood before him, the fulfillment of every sage and prophet that had ever spoken.
Dai Herode akaziva kuti pamberi pake pakanga pakamira kuzadziswa kwavaprofita vese vechiHebheru, uye chechi yenyika yaivapo kwaiva kuzadziswa kwezviprofita zvose zvakambotaurwa.
Opportunity to satisfy his sinful heart with grace and mercy.
Mukana bedzi waaikwanisa kugutsa mwoyo wake wakanga wakazara nezvivi. Nenyasha netsitsi.
What a foolish man he was.
Aiwa munhu benzi zvakadini.
And yet, not as much foolish as a man today that's presented with the same name.
Asi, hazvipfuuri upenzi hwavanhu vanhasi vanopiwa mukana mumwe chete.
So we've had 2,000 more years. Of his teaching, of his mercy.
Nokuti tava namakore zviri zviviri zvedzidzo yake.
But what a foolish thing that Herod did when he stood before him and never asked him for grace and mercy, never asked for pardoning his sin.
Asichunu chakapusa sei chakaitwa na Herod paakamira pamberi pake akatadza kukumbira hake tsitsi nenyasha kana kumbokumbira hake kuregererwa zvivi.
He never knew that standing here, I don't think the man realized that standing before him was such a person.
Haana kuziva kuti pamberi pake. Handifunge kuti murume uyu akaziva kuti pamberi pake pakanga pamire munhu akadaro.
That spoke for him.
Chimbofungai kweka nguva.
Because the man had not such a social name, a great social standing, of different organizations and clubs and so forth that he was associated with.
Nokuti munhu uyu akanga asina zita raizivikanwa rine mbiri muvanhu. Vamasangano akasiyana namakirabhu nezvakadaro vaifambidzana navo.
He didn't have a name like that.
Akanga asina zita rakadaro.
But he did have among the people that know the Bible and know the promise.
Asi pakati pavanhu vaiziva Bhaibheri nevimbiso dzaro aiva naro.
May I go a little stronger than that were predestinated unto eternal life. They recognized at the moment he stood there.
The guy in the decay is Ishoma. Iwo wakanga wakatemerwa kuupenyu usingaperi. Achingomira pamberi pavo wakabva wangozvibata.
But Herod had learned this. He never knew it.
Herode haana kuzviziva kana kuzviona.
What a sad thing.
Amen.
Zvinhu zvinonzwisa tsitsi zvakadii.
All that the prophets had spoke up for 4,000 years.
Zvakataurwa navaprofita kwamakore zuru mazana mana.
The fulfillment of the cry of the world.
Amen.
Kuzadziswa kwezvaitarisirwa nenyika kwakanga kukakamira pamberi pake.
There in his presence stood all the fulfillment.
Pamberi pake pakamira kuzadziswa kwazvose.
And as I might say this again,
ndingataura izvi zvekare,
we think he was a foolish man because he made a foolish decision.
Kuti akanga akapusa nokuti akatora sarudzo youbenzi.
Well, you notice he never asked him for mercy.
Nokuti munoona haana kukumbira nyasha.
He asked him to entertain him.
Akakumbira kuti amutandadze.
But I have heard that you are a miracle worker.
Oh, ndanzwa kuti unoita mashura.
He asked for entertainment instead of mercy.
Amen.
Akakumbira kutandadzwa pane kukumbira nyasha.
That's what the world today is wrapping back the very decision of Herod.
Muzuva ranhasi nyika iri kuratidza sarudzo ya Herodi zvekare.
When they see the miracle working Christ, do the same thing today that he did then, and the only thing they require. Let me see you do such and such.
Vachiona Kristu achiita nhasi uno sezvaakaita nguva iyoyo, asi vanoda kuti ndinoda kuona uchiita ichi neicho.
You say Herod will have a bad place to stand.
Ungati Herode achashaya pokumira.
The man of this day will have a worse place to stand.
Vanhu venguva ino vachamira pakaipa kupfuura Herode.
Herod had 4,000 years of experience of prophets and sages.
Herode akava namakore zvuru zvinama sana mana zvaprofita navachenjeri.
We've got 6,000.
Yes, amen.
With a super teaching to what they had then.
Isu tine zviru zvitanhatu nokudzidziswa kunopfuura kwaiva nako. Ndizvozvo.
What a thing it is.
Chii chakaitwa.
So is it today? Same thing.
Nanhasi ndizvozvo zvimwe chete.
What was the matter?
Chikonzero chaiva chii?
Herod never gave it a serious thought.
Herode haana kumbomira kufunga zvakakwana nezvazvo.
He never stopped to consider.
Haana kumira kufunga zvakakwana nezvazvo.
That's the way with the people of today.
Ndizvo zvinoita vanhu nhasi.
They see this great something. It's got them startled. But they don't stop long enough.
Vari kuona zvinhu zvikuru izvi zvovashamisa, asi havamiri nguva refu.
They're trying to listen to some rabbi or some theologian who explains it all away.
Vanoda kuteerera rabbi kana mumwe ane dzidzo yebhaibheri anotsanangura kusvikira pasisina chiripo.
And yet, how big of Jerusalem! How oft would I have hovered you as a hen would her brood! But you're not.
Asi zvakadaro, ndikafunga pamusoro peJeffersonville kuti ndingadai ndakakufungatira semhambo panhiyo dzayo, asi unoramba.
How oft would I have gathered you!
Ndingadain, daga kuunganidzai.
How often I made this the garden spot where all nations would have flown into.
Thank you, Jesus.
But you were not.
Ndingadai ndakaita nzvimbo ino segarden iro marudzi ose aiuya asi imi munoramba. Maona, maona.
Now, see, what will Herod have to remember in that day?
Zvino onai kuti Herode anozorangarirei pazuva iro.
His grand opportunity.
Yeah.
He turned it down.
Mukana wake mukuru uyu. Asi akauramba.
And yonder, somewhere in the regions of the lost tonight, he's remembering what he did about it.
Manerano ari munzvimbo yerima achirangarira zvaakaita.
Too late now.
Asi hazvichabatsiri.
Don't let that be to us.
Oh, God.
Kasaitika kwatiri.
This is our visitation time.
Inguva yokushanyirwa kwedu.
Let's remember Christ, that he's the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8.
Ngatirangarirei Kristu kuti mumwe chete zuro nanhasi nokusingaperi paHebheru
13:8. Don't wait to some region yonder in the damned in that dimension where you cannot go in the presence of God and your time is up on earth.
Regera kumira kusvikira wava kunzvimbo dzerima mausingakwanisi kuva muupo hwaMwari uye nguva yako panyika pano yapera.
And a nightmare of horror! You remember you had your opportunity.
Oh, yeah.
He turned it away.
Wawa mukutambudzika kunofanana nehope dzedzikirira unozorangarira kuti wakawa nomukana ukaramba.
Let the young people take notice to this.
Vadiki ngavacherechedze zvinhu izvi.
Let all take notice to it.
Mose cherechedzai zvinhu izvi.
Herod never gave it a serious thought.
Herode haana kuita hanya.
His only occasion, he only asked to be entertained.
Nguva bedzi yaakakwanisa kuwana akada zvake kutandadzwa.
And that Jesus might do some kind of a trick. Yeah. Take a rabbit out of the hat, or, you know, or something.
Achida kuti Jesu amuitire zviratidzo sokuburitsa tsuro mungowani kana munoziva zvimwe zvakadaro.
He thought it might be, in other words, he regarded him as like a magician.
Aifunga kuti dzimwe nguva zvaiva zvemishonga.
We've heard that you can do pranks. Let me see you do your prank now.
Takanzwa kuti unokwanisa kuita masaramusi. Itandione nhasi.
May I say this is reverent?
Uye regai nditaure izvi nokuremekedza.
But how many times has so-called ministers of this day?
Yeah.
Has it?
Kangani vanonzi vaparidzi nhasi vachiti?
If there be a Holy Ghost. If you believe that the Holy Ghost is just like it was in the beginning. Let me see you take old so-and-so over here, or this old this man over here, this woman over here. I'll go get him. Let me see your performance.
Kana kuine mweya mutsvene. Kana uchitenda kuti mweya mutsvene uripo sezvawaiva pakutanga. Ndinoda kukuona uchitora chembere ari apa kana izvi. Murume ari apa, mukadzi uyu ari apa. Ndinondouya naye. Ndinoda kuona uchiita shura.
Do they realize that that's the same spirit? No, they don't. That said to Jesus, if thou be the Son of God, make these stones bread.
Vanoziva here kuti ndiwo mweya mumwe chete? Kwete havazivi. Wakati kuna Jesu kana uri mwana omari shandura mabwe aite chingwa.
If thou be the Son of God, tell us who hit you on the head.
Kana uri mwana omari tudze kuti ndiani akurova musoro.
If you're a prophet, tell us who hit you with a rag around his face.
Kana uri muprofita tudze kuti ndiani akurova vakamusunga nejira kumeso kwake.
Hit him on the head and then pass the stick one to the other. Tell us if you're a prophet, tell us who hit you. We'll believe you then.
Vaimurova mumusoro vachitambidzana muti wokumurovesa vachiti tiudze kana uri muprofita tiudze kuti ndiani akurova tinozokutenda.
Tell us if you are the Son of God.
Tiudze kana uri mwanakomana waMwari.
We are honest in our hearts. If you're the Son of God, come down off the cross and we'll believe you're the Son of God.
Takatendeka mwoyo yedu kana uri mwanakomana waMwari buruka pamuchinji kwatinobva tatenda kuti uri mwanakomana waMwari.
I wonder if many people today, both men, women, young and old, are not standing in that same spot.
Handizivi kuti vanhu muzuva ranhasi varume navakadzi vakuru navadiki havana kumira panzvimbo yakadaro here.
And you're going to remember someday.
Amen.
That you were in his presence. At his fountain.
Asi uchazorangarira rimwe zuva kuti waiva muupo hwake patsime rake.
I want to see a prank. I want to see a trick or something or other, that make me believe it.
Asi mukatsvaga kuona masaramusi kana shura kana zvakadaro zvinoita kuti titende.
Let me have a shiver over my back. Let me do this or that.
Yeah.
I'll believe it.
Rega ndinzwe kubvunda kumusana ndikangoita izvi neizvi ndinozotenda.
Some sensation. Plain idolatry.
Muri kuona kakungotekenyedzwa ndiko kunamata zvifananidzo chaiko.
You know, Jesus said in one case, he asked a question.
Regandi, munoziva Jesu akati pane imwe nzvimbo akabvunza mubvunzo.
I like to ask the church tonight.
Manherano ndiri kuda kubvunza kereke izvi.
Jesus said, why do you call me your Lord and do not the things that I commanded you to do?
Jesu akati, munondiitirei? Munondiitirei ishe musingaite zvandinokurayirai kuti muite?
Why could you call me Lord and keep not my word?
Munondiitirei ishe musingachengeti shoko rangu?
Why can you call me Lord and deny the things that I have commanded you to preach and teach?
Munondiitirei ishe muchiramba zvinhu zvandakakuudzai kuti muparidze nokudzidzisa?
What is it? What does it?
Kochi. Chii chinoitisa izvi?
It's because that some denominational tradition stands between them and the word.
Imhosva yokuti tsika dzedenomination dzinovatadzisa kuona shoko.
And anything that stands between you and God is an idol.
Help us, Jesus.
It takes the place of God.
Zvino chinhu chose chaunomisa pakati pako naMwari mupunzo chinotora nzvimbo yaMwari.
I call you Lord.
Munondiitirei ishe?
Lord means ownership. Lord owns the property.
Ishe zvinoreva uri wake. Ishe muridzi wenzvimbo.
And if God owns me, if I am his,
zvino kana Mwari ari muridzi woupenyu hwangu, kana ndiri wake,
and he turned me around one day when I was on the wrong road and called me for a purpose.
Iye akanditendeutsa rimwe zuva ndiri munzira yakaipa akandidaidza nechikonzero.
What am I to do but to fulfill his desire? Like he did.
Ko ndingaitei kunze kwokuzadzisa kuda kwake sezvo akaita kuna Peter?
How can I do anything else than to keep his word?
Ko ndingaita chimwe chii kunze kwokuchengeta shoko rake?
What do you call me, Lord?
Munondiitirei ishe?
I will call another fellow here. See about him.
Ndinoda kutaura pamusoro pomumwe munhu. Tuone nezvake.
What about Judas? What he asked to remember him by?
Ko Judas anomurangarira nei?
We talk about remembering the Lord.
Tiri kutaura pamusoro pokurangarira ishe.
Judas tonight and all until he's no more will have to remember that he sold his birthright.
Nasi manera ano kana narini Judas anorangarira kuti akatengesa udangwe hwake.
He sold Jesus for personal gain.
Akatengesa Jesu nokuda kwepfuma.
We ridicule Judas.
Tinoseka Judas.
We say he was a filthy, a bad guy. He's not fit for no place or no society.
Tichiti aiva munhu akaipa, anonyangadza, haana kwaakakodzera kugara kana navanhu.
He isn't fit for heaven.
Haakodzeri denga.
He sold his Lord as he had the opportunity to even to be a disciple.
Akatengesa ishe wake mushure mokunge awana mukana wokuva mudzidzi maapostori.
To be an apostle, the highest calling in the Bible.
Kudanwa kukuru kwazo mubhaibheri.
Higher than a prophet.
Kunopfuura muprofita.
He had the opportunity to be an apostle and sold that right for personal gain.
Aiva nomukana wokuva muapostora akatengesa mukana uyu nokuda kwepfuma.
And now he has to remember that.
Zvino nhasi ari kuzvirangarira.
That's how he remembers Jesus. Personal gain.
Ndizvo zvaanorangarira nazvo Jesu kukarira pfuma.
I wonder how many of them tonight yet stand in the pulpit yet wear the robe of the choir.
Handizivi kuti vangani vavo manherano vanomira papupiti vachiparidza vakapfeka mpatya dzavaimbi.
Sat in the seat of the deacon or take the place of the treasurer, trustee, or whatever it might be, his position in church, or the minister at the pulpit.
Vakagara muzvigaro zvamadhikoni, kana vari munzvimbo dzavabati vechikwama, kana nzvimbo ipi zvayo muchechi, kana mufundisi papulpit.
And still selling his opportunity for personal praise. Dr. Bishop so-and-so.
Vachitengesa mukana wavo kuti vawane kukurumbidzwa vachinzi dokotera Bishop Vanhingi.
Personal praise. Personal gain.
Kuti varumbidzwe vawane zvinobatsira.
A man said to me once, I believe that's the truth. But if I preach that, I'd be begging there in the street.
Mumwe murume akati kwandiri, ndinotenda kuti ichokwadi. Asi ndikaparidza izvozvo, munozondiona mumugwagwa ndichipema.
Do you remember the rich man and Lazarus? What their life and their eternal stage stood at?
Munorangarira here mupfumi naRazaro? Kuti maguma avo uye nzvimbo yavo kudenga yakazovei?
The one had was a beggar and the other was a rich man.
Kunyangwe mumwe aipema, mumwe aiva mupfumi.
But the picture changed one day.
Amen. Hallelujah.
And both of them could remember.
Asi rimwe zuva mamiri acho akashanduka. Uye vose vaizvirangarira.
So people tonight, holler about Judas that sold him for personal gain.
You know, vanhu usiku huno, vanoshora Judas, akamutengesa kuti awane pfuma.
And so many do the same thing today, selling for personal gain.
Asi vazhinji vanoita zvimwe chete zvonhasi, vanomutengesa kuti awane pfuma.
The priests of them days will also remember they sold their chance of him.
Vaprisita vone zvairo vacharangarira kuti vakatengesa chance yavo.
Their chance to become his servant, to become his disciple, to become a convert to him.
Chance yokuva varanda vake, kuva mudzidzi wake, kuva muteveri wake.
They sold it for green poison jealousy.
Yes, amen.
Vakatengesa nokuda kwegodo chairo.
They were jealous of his doctrine.
Vaiva negodo nedzidziso yake.
But when he's just 12 years old, he could stop him anyway.
Asi pavaiva namakore gumi namaviri okuberekwa akavanetsa nemibvunzo yake.
And not recognizing that that was Messiah.
Asi havana kuzviziona kuti ndi Mesia.
They could not do the things that he did.
Havana kukwanisa kuita zvaita.
And they were afraid that they'd lose their prestige before the higher up and up people. And they sold their opportunity.
Uye vaitya kuti vanorasikirwa noukuru hwavo pavanhu vari pamusoro-soro zvino vakatengesa mukana wavo.
And they're just as guilty as Herod was.
Zvino vane mhosva kufanana naHerode.
And the church member of today is the same.
Ndizvo zvakaitawo nhengo yechechi yanhasi.
If they trusted in their denomination and so forth, them days, and was afraid of their prestige to be put out of the synagogue.
Kana vaivimba nedenomination ravo, vachityira chimiro chavo kuti vangangodzingwa musinagoge.
What was it then? It was idolatry.
Chaiva chii zvino kunamata mufananidzo.
Worshiping an idol creed. Or an idol church religion instead of accepting the living word which is manifested before them.
Kunamata dzidziso, kunamata kereke vachiramba kugamuchira shoko benyu rairatidzwa pamberi pavo.
And they saw the word of God.
Vakaona shoko ramwari.
The Bible said we have seen him and handled him.
Amen.
Bible rinoti takamuona tikamubata.
Human beings laid hands upon the literal living manifested word of the Lord.
Vanhu vakatoisa maoko avo pamusoro peshoko chairo ramwari benyu vairatidzwa.
And let traditions and creeds stand between them. Washing pots and pans. Such a filthy thing stand between them and the living God. Yes.
Asi ndokurega tsika dzavo nedzidziso dzavo zvichimira pakati pavo kugeza poto nepani chinhu chinonyangadza chichimira pakati pavo namwari mupenyu.
What was it?
Chaiva chii?
They were prejudiced.
Vaiva norusaruro.
They were prejudiced against his clean, clear-cut gospel scripture that he was teaching.
Oh, amen.
the Father's word.
Vaita rusarura pamsoro pe evangeli yake yakakwana yaidzidzisa shoko ra baba.
They were jealous of him.
Vakamuitira godo.
They were prejudiced of him.
Vakamuitira rusaruro.
And as long as they have a members which still in hell they'll remember, that's the way they'll be remembered.
Kana vachikwanisa kurangarira vanokwanisa zvakare kunyangwe vari kugena ndizvo zvavanomurangarira nazvo.
That's why they have to remember.
You say, well,
that was a Pharisee. There's a little lady that used to come to this church. Oh, I suppose maybe many of you know her. She lives down the street your way.
She'd fallen away.
And every time I see her, she runs to me. Puts her hands in mine. Brother Bill, pray for me. I'm backslidden.
We have pose pandino muona anomhanyira kwandiri achiisa maoko ake munangu oti hama bi ndinamatirewo ndakadzokera shure.
Her husband is a no, I think he lives out the street here.
Murume wake ndi kwete ndinofunga vanogara kumusoro mungwagwa uyu.
I've seen her in the spirit, seen the spirit of God on her, and her dancing, rejoicing, and so forth.
Ndakamuona ari mumweya, ndakaona mweya waMwari uri pamusoro pake. Yeah, she danza no kufara uye nezvakadaro.
Then she'd fallen away.
You know, anga adzokera shure.
And she was laying recently in the hospital out here, dying, they thought.
Uye nguva yapfuura akanga ari muchipatara achifungidzirwa kuti ava kufa.
And she sent for me to come pray for her.
Akakumbira kuti ndizvonomunamatira.
She and her husband was awfully good to my wife, a little ragged, dirty-faced girl. And that buy her a little dress or something now and then help her to go to school.
Iye nomurume wake vakabatsira mudzimai wangu chaizvo. Apo mudzimai wangu achiri mudiki asingaratidzike kumeso kusina kugezwa. Vaimutengera mbatya apo neapo kumubatsira kuenda kuchikoro.
No matter how little it is, you can't do one thing for God unless he remembers it.
Zvingava zvidiki sei, haungaitire Mwari chinhu iye akasachirangarira.
In so much as you have done unto the least of these, my little ones, you've done it unto me.
Chipi nechipi chamaitira mumwe wavadiki ava makaitira ini.
And like bread upon the water, it will return.
Sechingwa pamusoro pemvura chinodzoka zvakare kwauri rimwe zuva.
There laid this poor little backslidden woman, crying, holding my hand.
Arera apo mudzimai uya. Angazokera shure achichema akabata ruoko rwangu.
And she, I said, well, sister, I'll have prayer for you.
Uye aka ndakati zvakanaka azvanzi ndichakunamatira.
And laying next bed to her was a woman laying there with her hands crossed looking at me.
Pambeda waiva pedyo paiva nomumwe mudzimai akanga akarara akapeta maoko ake akanditarisa.
And her young son sitting by her side of about 20 modern, ricky looking.
Mwana wake wakanga agere parutivi rwake angaita makore makumi maviri airatidzika sariki wanasi.
So not no disregard if somebody's name should be Ricky, but I mean you never heard of a name like that in days gone by.
Zvino handisi kushora kana zita rako richinzi Ricky, asi ndiri kukare amaimbonzwa mazita akadaro.
Elvis and Ricky, and it's just the name of the age, you see.
Elvis na Ricky, mazita enguva ino muri kuona.
If you got a child named that, call it its middle name. So, or give it one.
Kana une mwana ane zita rakadaro, mudaidze nezita rimwe, kana asina mupe rimwe.
Then when she sitting there like that, looked over, and I started to bow my head, and I seen her looking real. She said, wait a minute. Pull that curtain.
Akanga akagara ipapo akanditarisa, ndakatanga kukotamisa musoro wangu, ndakamuona akanyatsotarisa akati, mirai zvishoma.
I said, I was only going to offer prayer for the lady. Aren't you a believer?
Ndakati, ndangandi chida kuna matira mudzimai uyu ko amusi mutendere.
She said, I'll tell you now, we are Methodists. And we want you to pull that curtain.
Akati, ndinoda kukuudza kuti tiri ma Methodist. Uye ndinoda kuti uvare curtain iro.
Yes, ma'am. Not pull the curtain.
Zvakanaka amai, ndikavhara curtain.
The same thing today. So prejudiced.
Muri kuona, zvimwe chete, ndizvo zvimwe chete nhasi, vanosarura.
How did she know what kind of minister I was? I've never seen the woman. But she probably had heard somebody say that I believed in the healing of the sick. And she'd been taught against it.
Asi dzimwe nguva akanzwa kuti ndinotenda mukuporesa kwavanorwara. Zvino iye akanga adzidziswa zvakasiyana naizvozvo.
She had nothing to do with it. She washed her hands of it.
Akanga asina chokuita nazvo, akageza maoko ake pazviri.
She's afraid it would fall on her.
Aitya kuti zvingangouyawo kwaari.
Don't worry. It won't. No pilot could wash it off of his hands.
Musaneteka hazviuyi. Pilato akageza maoko ake.
Now that isn't saying anything disgracefully about Methodist people.
Uko hakusi kutsoropodza vanhu veMethodist.
That was just one woman. See? It might have just been her attitude.
Uyu aiva mudzimai mumwe chete. Zvingangodaro ariwo maitiro akewo zvake.
I don't think all the Methodist people would be like that because I've prayed for many of them.
Handifungi kuti maMethodist ose ndizvo zvavanoita nokuti ndakanamatira vazhinji vavo.
They call me to pray for them.
Vakandidaidza kuti ndivanamatire.
And signs and wonders have been done among them.
Mashura nezviratidzo zvikaitika pakati pavo.
It never is the people in them churches, it's the system that they're under. That's what does it.
Haizi mhosva yavanhu vari mudzichechi, asi hurongwa hwavari pasi pavo ndihwo hunovakanganisa.
But she was one of them kind.
Asi mukadzi uyu aiva mumwe wemhando yakadaro.
What was it? Pure, green-eyed, poison, devil-possessed jealousy.
Chii. Ichepu chaiyo, igodo rakazodzwa ra Satan.
I could say something.
Ningataura chimwe chinhu.
At a certain meeting that was here in the city one time, and they asked why they didn't call me to it.
Pano mumwe musangano wakamboitwa muguta rino imwe nguva vakabvunza kuti sei ndisina kudaidzwa ikoko.
But I'll just pass that because I'm at home.
Regai ndisiye nyaya ino kuti ndiri muguta rino.
But however, no reason. It's just jealousy. It's greed. It's idolatry.
Asi uyewo, hapana chikonzero. Igodo zvaro, chitendero chavanhu.
How that we would like to throw our arms to everyone, but when you're shunned.
Tinoda sei kuti dai tapfungatira vose, asi kana uchisemwa.
Jesus wanted to do it. Remember, someday you've got to remember that. You've got to remember.
Jesu aida kudaro, rangarira kuti rimwe zuva uchazvirangarira. Unotozvirangarira.
This reminds me of a testimony as made recently.
Chinondirangaridza chapupu chakapiwa pasina nguva zhinji yapfuura.
A minister and was on an elevator going up over here at the Haven building.
Muparidzi aikwira nerifiti mune imwe imba inonzi Haven.
And there were three men standing with this minister on the elevator, and they didn't know this man was a minister. I suppose not.
Pakanga paine varume vatatu vakakwira nomuparidzi uyu vari murifiti, uye ava varume vakanga vasingazivi kuti uyu aiva muparidzi, handifunge kuti vaiziva.
And as they went up, they all stopped at the eighth floor.
Zvino vari kukwira rifiti, vakamira muimba yechisere kubva pasi.
And one man looked around to the minister and said, you know what? This is just about close to heaven as we'll ever get.
Mumwe wavo akatarisa kumuparidzi akati, unozivei? Pano ndipo pedyo siyano kudenga pachazombosvika.
Well, the minister said, I suppose you're right.
Hongu, muparidzi akadaro, ndinofunga uri kutaura chokwadi.
I guess that you're right. For as long as we're trusting in our own merits, this is as close as we'll ever be. Right.
Ndinofunga uri kutaura chokwadi nokuti kana tichivimba nokukwanisa kwedu pano ndipo pajosa nedenga patinosvika. Ndizvozvo.
As long as you're trusting in what you do, you remember what you done.
Kana uchivimba nezvaunokwanisa kuita, uri kurangarira zvawakaita.
And I'm sure that most of us know we didn't do nothing. We're not deserving of anything.
Ndine chokwadi kuti vazhinji vedu tinoziva kuti hapana chatakaita. Hapana chataka kodzera kuwana.
But I suppose if we're trusting our own merits, this is as far as we'll ever get.
Akati kana mukavimba nezvamunokwanisa kuita, ndipo padyo sanedenga pamungasvika.
Well,
If we're trusting, that's as far as we'll get.
Zino, tishivimba anezo atino kwanisa, ndipo patino shika.
But oh, I like to say something.
Asi, ndino da kutawura chimwe chinu.
If I can forget what I was, and remember what he is.
Dai, ndika kangana zwa ndaiwa, ndolangarira zvari.
If I can remember Jesus, if I can remember him at the cross,
amen.
If I can remember what he's done for me,
dai, ndika rangarira Jesu, dai, ndika murangarira pamuchinji kwa, dai, ndika rangarira zvaakandiitira.
If I can remember the hour that he washed away my sins and give me the Holy Spirit to guide me, then I'm lifted above everything that holds us up.
Uye ndikarangarira nguva yaakasuka zvivi zvangu akandipa mweya mutsvene kuti anditungamirire zvino ndinobva ndasimudza pamusoro pazvose zvinondidhonzera pasi.
I'm lifted above every earthly thing at the heavenly places in Christ Jesus.
Yeah,
amen. Where I can fellowship with him.
Ndinosimudzwa pamusoro pezvinhu zvose zvenyika kuiswa munzvimbo dziri kudenga muna Kristu Jesu kwandinoyanana naye.
There in his presence, forgetting what I ever was.
Imomo muupo hwake ndichikanganwa zvose zvandaiva.
Forgetting all my sins and everything because they're in the sea of forgetfulness.
Ndichikanganwa zvivi zvangu zvose nokuti zviri mugungwa rokukanganwira.
Forgetting all my past. Forgetting everything and remember that he made me his own by his own death.
Ndichikanganwa zvekare zvose, ndichikanganwa zvose, ndichirangarira kuti wakandiita wake nokuda kwarufu rwake.
He cut my place.
Akatora nzvimbo yangu.
And I that had not a right to go nowhere but to hell. He cut my place and lifted me from hell. He went there for me.
Uye ini ndanga ndisina kodzero yokuenda kupi zvako asi Gehena. Akatora nzvimbo yangu, akandisimudza kubva kuGehena, akaenda ikoko panzvimbo yangu.
And he lifted me up by his grace abundance. Until now, we are sons and daughters of God.
Akandisimudza nenyasha dzake zhinji, iye zvino tiri vanasikana navanakomana vaMwari.
And we sit in heavenly places in Christ Jesus, ever rejoicing and remembering him who brought us safe thus far.
Uye tinogara munzvimbo dziri kudenga muna Kristu matinomufaro nguva dzose uye tichirangarira iye akatifambisa zvakanaka kusvika patiri iye zvino.
And with pulsating faith in our souls pressing us. And by grace you'll take me on.
Nokutenda kuchipakanyika mumwoyo yedu, kuchitisunda uye nenyasha achatitungamirira.
And by eyes of faith I see scripture fulfilled.
Zvino nameso okutenda ndinoona gwaro rake richizadziswa.
All that he foreknew he has called. All that he called he has justified. And all that he justified he has glorified.
Zvose zvaakatemera kare ndizvo zvaakadanawo. Vaakadana ndivo vaakaruramisa. Vaakaruramisa ndivo vaakakudzawo.
Therefore, with this in thought, I stand in the congregation of the people where the Spirit of God is and are lifted up and set in heavenly places in Christ Jesus.
Nokudare nepfungwa iyi ndinomira muungano yavanhu mune mweya waMwari uye tinosimudza munzvimbo dziri kudenga kuna Kristu Jesu.
Looking for the hour when this vile figure of human life has got a mortal heart beating which has to stop someday.
Tichitarisira nguva iyo mutumbu uno wenyama uno mwoyo uchamira kurova rimwe zuva.
When it'll be changed and given a heart of the Spirit that will beat throughout all ceaseless time beyond that.
Pauchashandurwa uchipiwa moyo womweya ucharova nokusingaperi.
Without sickness, without sorrow, without old age or anything.
Pasina kurwara, pasina nhamo, pasina kukwegura kana chinhu chakadaro.
Remember Jesus.
Rangarira Jesu.
When the barrel gets empty at the house, there's no more flour, remember Jesus.
Kana chinhu chamafuta chapera kumba uye kana musisina upfu, rangarira Jesu.
When the doctor says there's no more chance, remember Jesus.
Kana chiremba ati hapasina tariro, rangarira Jesu.
When the devil is tempting you, as we sing our dismissing song, when temptations round us gather, breathe that holy name in prayer.
Kana wakaipa achikuedza, tokiimba kwatinoita rumbo tichibuda. Kana miedzo yatikomba, dana pazita rake dzvene mukunyengetera.
Remembering Jesus. Remembering that he will come again.
Kurangarira Jesu. Kurangarira kuti ari kuuya zvakare.
The same Jesus that was taken away from us will return again in like manner as we have seen him go into heaven. Remember, he will return for those of his own. Let us pray. And with our heads bowed, and with this little broke-up message still in your heart, would you like for him to remember you now? If you would just raise your hands in some special thing. Lord, remember me. As the poet said, remember me when tears are falling down. Our most holy Father, we have immensely enjoyed the presence of the Holy Spirit as He has shown to us the Word of Life.
Baba wedu atsene tsene, tafarira kwazo upo homwea mtsene, achitiratiza shokoro upenyu.
As we remember the pit from which we were hewn, and have now been taken from that pit and molded into God's children, by the grace of Jesus Christ.
Patinorangarira gombala takaburitswa, tikaburitswa, tikaumbwa kuitwa vana vaMwari nenyasha dza Jesu Kristu.
I remember him when a doctor looked in my face and said, "It's just a few more minutes." I remember Jesus.
Ndinomurangarira apo chiremba akatarisa kumeso kwangu akati, "Kwasara nguva diki diki."
I remember Jesus when I was at the altar crying for mercy and my soul was burdened down. I remember the load that left me. Jesus
touched
my burden. A few months ago, sitting on the bench, looking down the scope of a gun barrel to shoot a target, and Satan must have thought, "This is my opportunity now."
And
when the gun exploded and the barrel and stock and the gun action went every way, and the fire flew all around me, I tried to raise to my feet, the blood spurting. I remember it was Jesus.
Zvino futi payaka putika ikaita zvidimbu zvidimbu zvichikandwa kose kose moto weunga waiputika wakandikomberedza ndakaedza kusumuka netsoka dzangu ropa richibuda ndinorangarira kuti ndi Jesu.
When the doctor, when he looked and seen no harm done, he said, "The only thing I know that the Lord must have been sitting there too, protecting his servant. He should have been blown to pieces by such an explosion."
Chiremba akatarisa akashaya kukuvara kwakanyanya akati, "Chinhu chimwe chandinoziva ndechekuti ishanga akagara ipapo achengeta muranda wake angadai dimurwa dimurwa nokuputika uku."
Oh God, how we all remember those things. We come to the fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. Bless us, Lord, together tonight. You know the objective and the motive behind every heart that raised a hand. You know the desire and the need. And as your servant, Lord, I come with them. And up out of this tabernacle now, by faith, we go beyond the clouds and the moon and the stars and the Milky White Way, and now we arrive in the presence of God.
Uye kubva patabernacle ino tinosumuka kupfuura makore nomwedzi nenyeredzi negwararo nzou tinosvika muupo hwamwari.
And stretched across in front of him is a golden altar. On there lays the sacrifice that we remember Jesus.
Pamberi pangu pane aritari yendarira ipapo pane chibayiro chatinorangarira Jesu.
It said, just ask the Father anything in my name, I'll grant it.
Yeah, akati kumbirai baba chipi ne chipi muzita rangu ndinokuitirai.
Let our faith fail not, Lord. But let us remember that we receive what we ask for if we believe it.
Kutenda kwedu ngakurege kukundika Ishe, asi ngatirangarire kuti tinogamuchira zvatinokumbira kana tichitenda.
As we remember, Jesus died to secure it for us and to make it sure.
Patinorangarira kuti Jesu akafa kuti tiwane izvi uye kuti zvive saizvozvo.
Lord, we see that you're increasing our building.
Ishe, tiri kuona kuti muri kuwedzera kukura kweimba yedu.
It was you that did this for us, that give us this extension of the church.
Ndimi makatiitira, ndimi makaiwedzera.
And we know that it was you, Lord, who gave us the church in the beginning.
Uye tinoziva kuti ndimi Ishe makatipa imba iyi pakutanga.
We pray that you bless these efforts.
Tinonamata kuti muropafadze kushingaira kwedu.
Lord, we pray for our pastor, Brother Neville, your humble and gracious, faithful servant.
Tinonamatira mufudzi wedu, Hama Neville, muranda wenyu munyoro uye azere nenyasha.
Is willing to minister in any capacity, no matter if it's in the back seat or if it's to clean up the church.
Anobvuma kushumira panzvimbo yose yose hazvinei kuti ndokupi ingava nzvimbo yakazvidzika kungava kutsvaira chechi.
Wherever you need him there, he wants to be instrumental to serve you. Wherever you call.
Pose pamunomuda, ipapo ndipo paanoda kuitwa mudziyo kukushandirai kose kwamunenge mamudana.
We pray, God, that you bless him.
Tinoramata Mwari kuti mumuropafadze.
God, this great trial that has just come through and these trustees who stood by me, this church who prayed for me, finally the victory came.
Mwari, mumuedzo mukuru uyu wandabuda mauri na iwo matrustee vakamira neni, nechechi ino yakandinamatira kusvikira takunda.
Oh, God, I pray for them.
Zvino Mwari, ndinovanamatira.
I remember them too, Lord, and I'm sure you do.
Ndinovarangarirawo Ishe, uye ndinokutenda kuti muchazviita.
We remember the blessings that you have been to us.
Ndinorangarira kuropafadza kwamakatiti.
And we remember your word that you would never leave us nor forsake us.
Ndinorangarira zvakare shoko renyu rinoti hamuzotisii kana kutirasa.
Oh, age will have nothing to do with it. You'll still remember us. When that world shall be no more and time shall fade into eternity.
Kuchembera hapana zvakunoita. Munoramba muchitirangarira nyika isisipo uye nguva isisipo.
It is written something like this. Could a mother forget her suckling babe?
Zvakanyorwa kudai. Ko mai vangakanganwa mwana wavo here?
I can never forget you. You're engraved upon the palms of my hands, the nails that engraved our names.
Ini handingakukanganwei. Makanyorwa pazvanza zvamaoko angu. Zvipikiri zvakanyora mazita edu.
We know that you remember us, Lord.
Tinoziva kuti munotirangarira Ishe.
And may you always be in our fondest memories as our Savior, our Healer, our King, our Lover, our Life, our Sunshine, our All in All.
Uye dei magara mundangariro dzedu dzatinodisa somuponisi wedu, murapo wedu, mambo wedu, mudiwa wedu, upenyu wedu, zuva redu, zvose zvose zvedu.
That inexhaustible fountain of God's grace and love to we fallen human beings of Adam's family.
Icho chitubu chisingapwiche nyasha norudo rwaMwari kwatiri isu vanhu vakawa vorudzi rwaAdam.
Grant it, Lord, as we commit ourselves to thee now, going from the tabernacle tonight, remembering Jesus.
Titirei Ishe tichizvipira kwamuri zvino tichibva mutabernacle muno manherano tichirangarira Jesu. Amen.
Amen. Do you remember him?
Unomurangarira here?
You love him?
Unomuda here?
Now I think
in our little broken message, we might say this.
Zvino ndinofunga kuti mumharidzo yangu isina kunyatsovakwa, tingataura izvi.
Paul said, whatever we do in the spirit.
Paura akati chipi nechipi chatinoita, tiite mumweya.
And in all things we should remember him.
Mune zvose tinofanira kumurangarira.
Let's not make a decision until we remember him.
Tisatora sarudzo, tisatamurangarira.
Let's do nothing because it'll be rational.
Tishaya chatinoita nokuti chinonzwisisika.
If the enemy smites one side of the cheek, let's remember what he did before we smite back.
Kana muvenga akurova rimwe dama, ngatirangarirei zvaakaita tisatadzorera.
Let's remember his action.
Ngatirangarire maitiro ake.
If there is a decision to be made, let's wait to remember what kind of a decision we think he would make, then let that be our decision.
Kana paine sarudzo yakafanira kuitwa, ngatimirei, ngatirangarirei kuti iye angadai akatora sarudzo ipi. Zvino iyoyo ndiyo yakafanira kuva sarudzo yedu.
If we get hasty, let's remember he never was in a hurry.
Mukukurumidza tirangarire kuti iye anga asiri munhu aikurumidza. Muri kuona.
If we get over anxious, remember he dwells in eternity. Time means nothing to him.
Tikanyanya kufunganya, ngatirangarirei kuti iye anogara nokusingaperi.
It's the motive and objective of our heart. Let's remember him. And let's remember him now as we sing this song in the spirit of his presence. I love him.
Ngatimurangarire zvino tichiimba rwiyo urwu tiri mumweya woupo hwake. I love him.
If you dwell in love, you dwell in God. For God is love.
Kana muchigara murudo, munenge muchigara muna Mwari. Nokuti Mwari rudo.
They that dwell in God dwell in love.
Vanogara muna Mwari vanogara murudo. Maona.
Love has no hatred.
Zvino rudo haruna ruvengo.
Love is not jealous.
Rudo haruna godo.
Love is not puffed up.
Rudo haruzvikudzi.
Love does not misbehave itself.
Rudo runozvibata.
Love is always gentle, sweet, forgiving, kind.
Rudo runogara runo unyoro. Wakanaka, runoregerera, runetsitsi.
No matter how bitter the others is, love remains itself.
Hazvina mhosva kuti mumwe angava nenduru yakadini, rudo runoramba rwakadaro.
Love is the ultimate of grace.
Rudo ndiko kukwana kwenyasha.
Love is God's ultimate for us.
Rudo ndiko kuzara kwaMwari kwatiri.
After all other gifts and things have vanished, our prophecy. Our tongues, our interpretation.
Zvipo zvese zvapfuura, zviprofita, ndimi, dudzirwa kwendimi.
All that we've ever done or what more, when love comes in, it's the ultimate.
Zvose zvatakaita kana rudo rwauya, ndiko kukwana.
It's above all, because all other fails.
Ruri pamusoro pazvose, nokuti zvimwe zvose zvinokundika.
It's the Supreme Court's decision.
Ndiko kutaura kwedare rokupedzisira.
It's the powerful.
Ndipo pakasungirwa zvose.
It's the North Star that keeps the seamen level.
Inyeredzi yokuchamhembe inochengeta ngarava kuti dzisarasika.
The compass that guides us.
Ndirwo runotiratidza nzira.
Love is the ultimate.
Rudo ndokukwana kwazvose.
Let's remember as we sing, I love him.
Ngatizvirangarire patiri kuimba, ndinomuda, I love him.
I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary.
Ndinorangarirai kuti akakuda akapa mwanakomana wake. Zvino hazvanzi ichitipa chuni.
Let's just and sweetness of fellowship while we're studying together in heavenly places in Christ.
Zvino mukutapira kwokuyanana uye takagara pamwe chete munzvimbo dziri kudenga muna Kristu.
I take all everything from your heart.
Ngatibvisei zvose mumwoyo yedu.
And remember, God's word says so.
Uye rangarirai kuti shoko raMwari rinodaro.
I am his servant. He's here.
Ndiri muranda wake. Ari pano.
Then let's just shake hands with somebody and say, God bless you, brother.
Gati kwasanei, mumwe no mumwe, tichiti Mwari akuropafadzei, hama.
You got it, Nini? Rise up, go to him.
Kana une muvengi, simuka uende kwaari. Maona.
God bless you, brother. As we sing the course again and shake hands with one another.
Mwari akuropafadzei, hama. Patinoimba rwiyo urwu tichikwazisana.
I want you to do it now, real sweetly, in the spirit.
Hamukwanisi here kuita izvozvo iye zvino. Zvakanaka naka muri mumweya. Takasimudza maoko edu zvino.
Remember Jesus.
Rangarirai Jesu.
Bow our heads and hum it.
You know, I got to go to
remembering Jesus.
Kuranga Raisha Jesu.
As our sister card sweetly and softly, I'm going to ask our good brother.
Zvinazvanzi yedu achiridza zvinyoronyoro zvinonakidza. Ndichakumbira hama yedu inodikanwa.
Brother Neville, you got a word you want to say?
Hama Neville, pane zvamunoda kutaura here?
I'm going to ask Brother Collins back there, our loyal little brother here, one of the associates, if he'll dismiss us in prayer.
Ndichakumbira hama Collins vari kumashure uko, hama yedu yakatendeka mumwe washumiri vedu.
While we bow our heads, Brother Collins.
Takakotamisa misoro yedu, Ama Collins.